Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda vakazvimirira kuMaputo kuMozambique vaMike Matake Machingambi vanoti Zimbabwe haigoni kurarama isina rutsigiro rweBritain.
Kuti Zimbabwe ikwanise kuzvimirira pachayo yega, handioni zvichibudirira izvozvo. Nokuti isusu tanga takakorinaizwa neUK ende UK ndo vatinoti isusu vakafanana namai. Isusu sevana vanenge vatadzira mai vavo nezvakaitika, nokuti chokwadi tingavanza tingaita sei? Chokwadi chakatangira panyaya yekutora minda. Kana iwe uri mwana woruma mai zamo, woda kupa kuti mukaka woramba uchiruma zvezamo,
mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro kuHoward University muAmerica vaKelvin Manduna vanoti kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa neZimbabwe kuitira kuti ichengetedze ukama hwayo neBritain.
Ina handiwirirani nenyaya yemasanction because handioni kubatsira kwaanoi. I can understand hangu kuti nyika dzinoita zvemasanction from their foreign policy perspective vanozviitirei, asi kwatiri maZimbabweans, especially the ordinary Zimbabwean, hazvina zvatinotibatsira. Zvotopa hurumende excuse yekugara vachiti kutadza kwavari kuita basa is because of my sanction. Kutadza kweekonomi vanenge vachiti masanction, vachiramba kuti ndo vari kukonewa basa. Zvazvirinani semaonero angu kuti Britain ishandise special relationship yainayo neZimbabwe.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuwedzerwa kwezvirango zveupfumi kunowedzera matambudziko kune veruzhinji vagara vachitambura.
Maonero angu ini nokuverenga kwandinoita nezvamasanctions nokutarisawo dzimwe nyika dzine dzakaiswa masanctions acho ndokuti munhuwo zvake wagara asina murombo wanga achitarisira hurumende kuti pamwe ingazobetsera kuti mabasa aitike ndiyo chanyanya kurwadziswa chaizvo, nokuti masanctions aya anobva avhara dzimwe mari dzaidero dzichienda kumakambani kuhurumende kuti ikwanise kufoma mabasa, hadzizokwanisi kuenda ikoko maricho.
VaMasocha vanoti zviri nani kutungamidza kutaurirana pakati penyika mbiri idzi nekuti ndizvo zvinobatsira kudarika kutemerana zvirango zveupfumi.
Diplomasi yatinoti diplomasi ya diplomasi yaitaurwa kana naPresident weAmerica madeko achitiwo yaanoshandisa yaakashandisa kunyika dzakaoma musoro sana North Korea. Saka kutaudzana kune simba chaiko chaiko. Tinokuona kuchiitwa navatungamiri vanomukurumbira kapasi pano vana America nana North Korea. Waimbozvifunga kuti zvichaitika ndiani?
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti Britain haisi kuzobvumidza Zimbabwe kuti idzokere kuCommonwealth. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti Zimbabwe haisi mubishi rekuti idzokere kugungano renyika dzemuCommonwealth umo yakabuda muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.